Yeah, 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 yeah. Vakakuona vachaziva waindariska. Let me see your sister. Unela visina pesha yepa insta. Saka ndafunga kukutora, tora. Unombo dipisa distance. Asiziva ndiwe weka wando DC. Sa, and I hope you get the picture. Uri wangu ndiri wako vimbo chinja. Gava safunza iwe. Zili pachenda dakato chuza iwe. Aninga guluza iwe. Kwese taenda nichakuza iwe. Ini ndafunga zvoku patara musambo. Mwana wa mambo nerudo rune utano. Ndadoga tirira kulingana na tano. Ndakanotizvenda. Vakakuona vachaziva waindariska. Let me see your sister. Unela pisina pressure yepa insta. Saka ndafunga kukutora tora. Unombo dipisa distance. Asiziva ndiwe weka wando DC. Sa, and I hope you get the picture. Uri wangu ndiri wako zvimbo chinja. Baby uri tempting to touch. Tempting to touch. Tempting to touch my way. Uri tempting to touch. Tempting to touch. Tempting to touch. Unoka soro manga kuita kunge chabifa. Chokwadi ninga penga baby ukandilifa. Unonipa mfaro kuita kunge satifa. Zese zvano vimbisa you always deliver. Let's go kwa tete your family. Vakati kete no hide and seek. Mira wane wangu shondo ita ma wani patolinga. Ma vat ne ma jive pasi laugh ono dipa. Maka kuona vacha siva wenda riska. Let me see your sister. Unela visina pressure yepa insta. Saka ndafunga kukutora tora. Unombo dipisa distance. Asiziva ndiwe weka wando DC. Sa, and I hope you get the picture. Uri wangu ndiri wako zvimbo chinja.